Vavachitaura nhasi muchinoi kukomisheni iri kuongorora kuchengetwa kwenzvimbo dzehurumende dzisiri pamuchemo. VaShylock muGandare vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaObedaya Musindo, asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa. VaMuGandare vaudza komisheni iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi, nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina, izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navaMusindo.
Dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agape House Cooperative Trading and Business of Africa Network. Tichisubscribe mari dzedu ikoko. But to our surprise, background hapana kana chiri kuitwa. No development, no water, no sewer. No road yakanaka. This mismanagement of funds.
VaMuGandare avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti mushandira pamwe wakapindwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewemunhu mumwe chete vanova vaMusindo.
Kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvo tatoona kuti mari iringodyiwa havasi kudhevelopa. Vauya kwatiri vakuti hatisiri kooperative, yakambani yangu. Waidaro ndiwo Baba vaMusindo akuti iyi ikambani yangu, ndoita zvandinoda nayo. Hatichagari pasi sekooperative, vaakuita zvavanoda iwo nesu.
Mumwe mugari amai Chennai kuMwala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vaMusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo. Amai kuMwala vanoti vakanyeperwa navaMusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitsigira hurunga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu.
Chini takanga tazvibudzwa zvinhu zvine chekuita zvitine zvaMPF vaPresident vaMugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navaMusindo. Tapiwa maofaleta ane masendi namba but ground panga pasina masendi achekuti tiratidzwe kunzi iyi sendi yakwei hapana.
VaMusindo vachashavedzwa kuzopa utsvapupu kukomisheni iyi, asi pavakambopa utsvapupu kukomisheni imwe chete kwaMutare vakati havasati vadarika nguva yekuvandudza nzvimbo dzekugara dzavakapiwa sezvo vakapiwa makore gumi kuti vaise migwagwa, mvura nemapombe etsvina. Kusafambisa zvakanaka kwenzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika kukaroyi uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira komisheni iyi kuti kanzuro haisi kufambisa zvinhu nemazvo. Mukuru wekubatana cooperatives vaRodwell Shangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba, asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014.
Dambudziko ratingori naro nderekuti kudhevheropa masevhisi edu kwatora nguva yakareba chete, because we are paying for rentals, we are paying for what, but sevhisi yedu yacho ishu, hakuna sevhisi.
Vachitaura kukomisheni imwe chete mukuru mubazi rezvematunhu vaKristopher Shumba vabvuma kuti kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning.
From the way I see it myself, in the city, it came in as an approval of a layout plan, not any other paper that I have seen in terms of my side as a ministry. The last one submitted a layout plan, and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Komisheni iyi iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanani vagerepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here. Zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vadzivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa, asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi hori. Vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavatiraita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari Tanya Rushesha, mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, avo vakapiwa mahekitere makumi mana pamwe nenhengo yevechidiki yezanupf vamike Chimombe, avo vakapiwa mahekitere makumi matatu. VaChimombe vakaudza komisheni kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuamerica zviuru zana nemakumi mashanu, uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamu navabanks wanapu, uye nyaya iyi iri kumatare dzimhosva.
Aiwa, isusu zvizere takavaraki I'm going to go to the hospital.